Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2023 makateerera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotaura kumusangano weCOP28 kuDubai vachikurudzira kuti kushandiswe nzira dzimanadzo dzine ungwaru dzinochengetedza mamiriro ekunze. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekudyara miti pasi rose reWorld Tree Planting Day. Mapato ezvematongerwo enyika otanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabielections dziriko nemugovera unouya vanopikisa vachiti vari kurambidzwa kuita misangano nemapurisa uye kushungurudzwa nezano PF. Shasha yenhabvu yemwaka uno kana kuti Stokastar anodomwa. Indiwe mungwe emisoro na uzedu za nasi chiva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avari kupinda kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze weCOP28 uri kuitirwa kuDubai. Nasi vaudza musangano wekutsvaga nzira dzakachenjera dzekurima nadzo weCOP28 High Level Party Event on Climate Smart Agriculture for Food Security, Successes, Challenges and Opportunities kuti Zimbabwe sedzimwe nyika dzose haina kusiiwawo nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vati nekuda kwaizvozvo Zimbabwe yave kushandisa nzira ine hungwaru yekurima nayo yepfumvudza intwasa. Nezuro vaMnangagwa vakakurudzira kuderedzwa kwehutsi hunosvibisa mweya wekufema. Kunze kwemutungamiri wenyika, Zimbabwe iri kumirirwawo kumusangano uyu nemakurukota ehurumende, nhengo dzeparamende pamwe nevemasangano akazvimirira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wevari kumusangano uyu vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Musangano uyu wakakosha zvakanyanya uye pane hurukuro dzakawanda dziri kuitika. Unobatanidza vanhu nekuti climate change inyaya iri kuafekta pasi rese. So hurumende dzese dzepasi rese dziripo, masangano akazvimirira oga aripo, vana World Bank vanenge varipo zvekare, madonors vanenge varipo. Uyo musangano uri kuitwa mugore rabreka marecords ekupisa. Uyo tiri kuona mafashama ari kuwanda pasi rese. Saka hapachina munhu akakwana ari kutaura kuti climate change vanhu vari kungoda kuvhundutsira vanhu. Asi munhu wese ari kuzviona kuti mamiriro ekunze achinja uye kurasikirwa neupenyu nemaproperties kuri kuwanda. Asi dambudziko guru nderekuti toita sei kugadzirisa dambudziko reclimate change.
Tiri kunzwa kuti nyika dzemuAfrica dziri kurwisa kuti dai pazadziswa chivimbiso $100 billion yakanga yanzi ichaunganidzwa kuitira kubatsira kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Munoti nedanho iroro riri kurwiswa nenyika dzemuAfrica?
Dzimwe nyikawo dzekueurope dzakapledja $100 million asi ivoluntary. Haukwanisi kuti uendese nyika iyoyo kukoti kuti hamusati mabhadhara $100 million yamakapledja kana 17.5 yamakapledja.
Zimbabwe ingabhenefitawo nenzira ipi kubva kumisangano yakadai?
Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kutambura nekuda kwematambudziko eclimate change. Tichitarisa zvakaita sana cyclone Idai, vanhu vakawanda vakafa, misha ikaparara, zvipfuyo zvikaparara. Totariswa zvakaita ana Tokwe Mukosi, mafloods kuCholocho nema droughts kuzvinoti nedambudziko reEl Nino. Saka Zimbabwe candidate chaiyo yekuwana mari iyoyo loss and damage. Asi zvekare dambudziko rinenge riripo nderekuti mari yacho kana ichinge yauya inosvika here kuvanhu.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kuDubai neStudio 7. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva rekudyarwa kwemiti munyika nepasi rose reNational Tree Planting Day rinova zuva rekucherechedzwa gore negore nemusi wemugovera wekutanga kwemwedzi wambudzi kubva mugore ra1980. Muzuva iri commission inoona nezvekuchengetedzwa kwemasango munyika yeZimbabwe Forestry Commission inotungamira chirongwa chekuparura mwaka wekudyarwa kwemiti richipa hwaro hwemwaka nekurudziro yekudyarwa kwemiti nekumisa kuparadzwa kwemasango. Gore rino chirongwa ichi chaitirwa kudunhu reManicaland Forestry Commission ichiti vari kushingirira kudyara miti inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu mwaka uno. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari munyarikani mukuru paurongwa uhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Forestry Commission muzvare Violet Makoto kuti tinzwe zvizhinji.
Icho kwadi zuva ranhasi zuva rakakosha munyika yeZimbabwe. Mugovera wekutanga wemwaka wazvita gore roga roga ndoyatinoti National Tree Planting Day muZimbabwe. Zuva rakatanga kucherechedzwa kare kare sa1980 chaiyo takatanga nechirongwa ichi musi wa6 December 1980. I think tichitarisa kareko zvanga zvakangokosha kuti vanhu vagare vari muculture yekudyarwa kwemiti panguva yatava yezvino yekuti tava nekushandiswa kwakanyanya zviwanikwa zvedu zvemumasango especially miti. Taane basa rakakosha rekuti tidzorereze zvatiri kurasikirwa nazvo takatarisa miti nemasango yedu. SeZimbabwe tine rate of deforestation inonzi takatarisa ne 262,000 hectares per annum.
Matambudziko arimo mundima yemiti kutemwa kwayo kunonzi kwanyanya uku, zvii zvamuri kuitawo imi kukurudzira kudyarwa kwayo?
Izvi ndo mararamiro evanhu mazuva ano. Tokuti ngatichibatsiranai kuti patine mukana ngatidzoreredzei miti nemasango iyoyo. Asi zuva redu iri hazvireve kuti ndiwo wega musi wekuti tiri kudyara miti. Tiri kuparura zviri pamutemo mwaka wekudyarwa kwemiti uyo unoenderana nemwaka wedu wekunaya kwemvura. Izvi tichiitira kuti yes, vanhu vanogona kudyara miti chero nguva yegore mudzimba dzavo kana mumayadhi avo. Asi kana taakutaura inonzi extensive tree planting, taakuda kuti vanhu vasanyanyeshupikana nekudiridzira miti iya.
Saka gore rino nyika yakananga kupi kuri kuparurirwa chirongwa chekudyarwa miti ichi?
Zuva ranhasi taricherechedza tiri kumaNicaland Province, uko vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vachiwenga vatungamirira nyika pakudyara muti wekutanga mumwaka wekudyarwa kwemiti. Zvadaro taakuenderera mberi nemwaka wedu tichisangana nemapoka akasiyana siyana kana vanhuwo zvavo vari kubatsirana nesu panyaya dzekudyarwa kwemiti, tichimhanyisana netageti yedu yatakaisa gore rino ye25 million trees zvinokwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Miti yamunonyanya kudyara ndeipi, yechirungu here yaveko mazuva anoi kana kuti naiyo mitondo nemisasa iyi munodyarawo?
Zvatinoita isu nekuburikidza nekushanda kwedu matunhu akasiyana siyana, tinoona kuti zvinogona kunetsa kuti tisvike tichiti imi dyarai muti wakati, dyarai muti wakati, unenge usina kukoshera vanhu ivavo. Saka basa redu isu nderekushanda nevanhu tonozvidzisa mararamiro avo kuti vanokoshesa miti ipi mumatunhu avo. Ndiyo miti yatinenge tichiti vanokwanisa kuchidyara miti iyoyo.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Forestry Commission muzvare Violet Makoto vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kurwisana pakati peIsrael neHamas kwapinda muzuva repiri nhasi mushure mekumbenge kwambomiswa kwemazuva manomwe ekupa mukana wekuregererwa kwevasungwa pamwe nevakanga vatapwa uyewo kuwanisa mukana wekupinzwa kwerubatsiro muGaza. Israel inonzi yawedzera kurwisa kwayo nhasi zvichitevera kuparara kwechibvumirano chekumbomisa kurwisana ichi. Mauto eIsrael azivisa nasi kuti arwisa nzvimbo dzinodarika makumi mashanu dziri pasi peHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Bazi rezveutano muGaza, iro rinotyidzana neHamas, rinoti kurwisana kwanhasi uku kwauya zuva rimwe chete zvombo zvemuchadenga zvakakandwa neIsrael zvauraya vanhu 184 muGaza. Mapurisa muvulawayo anonzi arambidza musangano wekutsvaga rutsigiro wanga wakarongwa kuitwa mangwana nevari kukwikwidza musarudzo dzemiriri weparamende mudunhu reCowdery Park vari vebato reCCC vapasha sibanda, nechikonzero chekuti bato reZANU PF richange richiitawo musangano waro zuva iri. Mashoko atiri kutambira anoti vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika uye mutungamiri weZANU PF vaConstantino Chiwenga vachange vachitsvagira rutsigiro vari muBulawayo vachibatsira vari kumirira ZANU PF musarudzo idzi muCowdery Park. Izvi zviri kuuya apo mapato mamwe anopikisa zvikuru CCC vari kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa mukutsvaga rutsigiro kwadziri kuita dzichishungurudzwa nenhango dzeZANU PF. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi.
Gadziro dzesarudzo dziri kufamba zvakanaka, kutaura kudai so kune marallies nemacampaign programs nyika yose, kwese kwakaitwa maviolations atinoziva tese kuti haasi pamutemo, asi sebato takati hatingaramwiri munda kumakudo, saka tichapinda mumaviolations aya uye kugadzirira kwedu kuri kufamba zvakanaka chose. Tirimo tinotarisira kuti tichakunda mubaelection ari kuuya.
Machallenges api kana zvimhingamupinyi zviri kusangana nebato renyu mukutsvaga rutsigiro? Tichiona kuti musarudzo dzapfuura maimbochema kuti ZANU PF iri kushandisa chisimba kutyisidzira vanhu pamwe nekushanda nefazi.
ZANU PF iri kuenderera mberi netsika yayo yakashata yekushandisa chisimba nekuvhundutsira vanhu mumadunhu mune mabai elections, mune nyaya yekutya kukundwa nebato reCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndichitaura kudai so kumabvuku vakanga varamba kutipa voters roll, zvinova zviri mubumbiro remutemo wenyika kuti vanofanira kupa macandidates mavoters roll, voinspector voongorora voters roll vachiona kuti zvirimo zviri kuenderana here nezviri paground. Ndava ZANU PF ine system yekutora mavoters kune mamwe matunhu ichinovhotesa kumwe, asi zvisinei takazoenda macharedzi mhosva tikawana voters roll yekumabvuku. Imwe nyaya iripo inyaya yefazi, fazi yaapa ground, fazi boka reZANU PF siri pamutemo rinoita zvekutyisidzira vanhu panenge pachivhotewa. Tiri kunzwa kuti vatotanga kugadzirira nyaya dzavo dzekutyisidzira vanhu nekuzama kufoseredza vanhu kuti vavhotere bato reZANU PF. Nyaya yemhirizhonga iri kuenderera mberi kunyanyanyanya kumabvuku.
Mune tarisiro here kuti bato renyu rinokwanisa kudzokorora kuwina zvigaro izvozvi, uye zvivi zvamungavimbisa vanhu vavhoti kuti vanga vachikuvhoterai zvakare?
Nyaya yekudzoka inyaya diki diki, tiri kudzoka, tine tarisiro yakakura kuti vanhu vedu vachadzoka pazvigaro zvavanga vavhoterwa. Vana veZimbabwe vakatsamwa nenyaya yemabielections, vari kuda kuratidza ZANU kuti aiwa, kana tasarudza munhu munofanira kuzviremekedza. Kuti tasarudza munhu akati muzviremekedza, haikona kuzoshandisa zvimutemo zvisina maturo kuparamendi kwenyu ikoko, muchirikola vanhu, muchikonzeresa mhirizhonga, muchikonzeresa maproblems munyika, muchishandisa mari yenyika kuita mamwe maelections azvingafaniri kunge achiitwa pachinhano chekuti munge muchigadzira maproblems akaita sana cholera, maproblems ari muzvipata nezvimwe zvakasiyana siyana.
Tinoona kuti bato renyu reCCC rakafiudha macandidates dzimwe nguva mune mamwe matunhu vaviri kana vatatu. Zvinokupai mukana wakadii kune vamuri kutsigira kuti vange vachikunda musarudzo idzi?
Hatina kwatakaisa macandidates maviri maviri kana matatu matatu. Macandidates akaiswa eCCC inova ndiro bato hombe rimuno muZimbabwe rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa, ndiro varipo, ndiwo macandidates eCCC ari pamutemo. Vamwe vanenge vachiiswawo nevanovaisa vasinei nezveCCC vanhu vanoziva vatungamiriri vavo matunhu avo.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru anoona nezvekumuhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira, avo vari kuramba kuti bato ravo riri kushungurudza vanopikisa.
Isu sebato reZANU PF tinoshama zvikuru vanopikisa vachingogara vachitaura nhau yokuti kune vanhu vanovhundutsirwa, kune vanhu vanobatirirwa. Isu sebato rezanupiefu tinozvifira, isu tinotsvaka kuvhotegwa murunyararo, tinofambidzana neelectorate murunyararo. Hakunongotaugwa nyaya dzekunzi vanhu vari kutsikirirwa, vanhu vari kubatirirwa, asi hatisati taona kana ine evidence inoratidza kuti izvozvo ndo zvinenge zvichiitika. Dai vanopikisa vachimbobudisawo mboo wekutsikirirwa kwacho kwavanenge vachireva, nekuti isu sebato rezanupiefu hatizviona. Asi tinongokurudzira vana vezimbabwe kuti ngatisavaraidzwai nekuchinjwa nemashoko enhema anofambiswa nevanopikisa, nezvimwe zvisikwa zvinenge zvichiziti ndezvekuongorora asi izvo zviri zvimaactivisti zvevanopikisa. Tinozviziva nevana vezimbabwe vanozviziva, tisanyanyotedzera mashoko iwawo. Isu tiite zvekuti tifambise nyika yedu mberi. Kutaura kwevapererwa unoziva kuti pachokwadi havana chavari kuitira nyika, chavo kungotoropodza nekukonzera ruvengo. Asi kana tasvika pachinhano chekuti tiri kuvaka nyika waitei, hakuna kana chimwe chavanogona kunongedza. Tatenda.
Vanga vari vaFarai Marapira, vanove mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko, vari parunare nestudio 7 muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa nezvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Lisa Bonongwe vanoshanda nesangano reshamwari yemwanasikana vachiona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri. Sangano iri rinoshanda nevana vasati vabvazira nemadzimai. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu Muzvare Bonongwe, mungatitsananguruwo kuti mabasa api ari kubatwa nesangano renyu, uyezve muri kushanda muri munharaunda dzipi munyika?
Ndinoshanda nesangano reshamwari yemwanasikana, tichibata maprovinsi mashanu muZimbabwe: Manicaland, Mashonaland East, Mashonaland Central, Harare neMasvingo. Munguva ino ye 16 days of activism, shamwari yemwanasikana tiri kubata tichibva mumacommunities, mumamisha munogara vanhu, tichibuda kunze tichisimudza nyaya dzegender equality, tichipa vanhu ruzivo pamusoro pezve gender based violence.
Zvirongwa zvipi zvamuri kuita panguva ino yekurangarira 16 days of activism against gender based violence, uye muchange muri kushanda nemamwe masangano api?
Kutanga ma 16 days edu takavhurira musangano nezumba yakaitwa kuchitungwisa kuunit A extension. Pazumba iyi kwanga kusiri kungotamba chete, the theme yainzi shake off GBV, kwanga kusiri kutamba chete, asi yainyanya kufokasa on kupa vanhu ruzivo pamusoro pezve GBV, uyezve kupa vanhu ruzivo kuti kana kwaitika mhirizhonga mukati medzimba, kana kwaitika mhirizhonga muchikoro, vanhu vanokwanisa kuenda kunobatsirwa kupi.
Sangano renyu riri kuwanikwa here richishanda nehurumende mumabasa amuri kuita mukubatsira vana nemadzimai munyika?
Tinotenda hurumende nerutsigiro rwainotipa mukubatsira vanhukadzi uye vanasikana vanoshungurudzwa muzvikoro, mudzimba uyezve mumacommunities. Tine the Marriage Act, tine the Children's Act, Tine the Constitution of Zimbabwe inochengetedza vanasikana nemadzimai kubva kukushungurudzwa. Asi chatinokumbira kuti hurumende itibatsire ndechekuisa mandatory sentencing for vanhu vanombunyikidza vana vadiki. Nyaya dzerape dzanetsa, nyaya dzemachild marriages dzanetsa mukati menyika yedu yeZimbabwe, and chishuviro chedu ndechekuti dai hurumende yagara pasi yaona kuti ingatibatsira sei nenyaya yemandatory sentencing kune avo vanhu vanoroora vana vari pasi pemakore 18, vanombunyikidza, vanobata vana chibharo, vana vari pasi pemakore 18. Saka ndozva tinokumbira dai hurumende yatibatsira nazvo.
Kana paine vana kana madzimai vari kutarisana nemhirizhonga pari zvino, munovatsinira kuti vaite sei?
Kuvanasikana nevakadzi vari kumbunyikidzwa, tinovakurudzira kuti vaende kunobatsirwa kumapurisa, kuboka rinoona nezvemhirizhonga mudzimba, rinoona nezveabuse, rinonzi iro VFU, Victim Friendly Unit. Zvakare vanokwanisa kuenda kumaorganizations akaita seShamwari yemwanasikana, Musasa, Childline nemamwe anenge ari mumanharaunda anobatsira vanasikana nevakadzi vanenge vachimbunyikidzwa. Uku kumasangano aya tinokubatsirai kuti mukwanise kuenda kunoisa kesi yenyu kumapurisa, uyezve kukubatsirai kana muchida kuenda kuhospital, kana kubatsirai zvakare necounseling yekuti mudile nezvamunenge muchisangana nazvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nava Aaron Chikukuza, avanogadzira hovhoni dzekubikisa chingwa dzengoda oven. VaChikukuza iye zvino vave kugadzirawo hovheni dzinoshandisa gas pamusoro pedzavaigadzira dzinoshandisa tsotso kana maguri, uye vakanyorawo bhuku ravo rinonzi The Innovative Gardener, iro ravari kuparura zviri pamutemo nemugovera unouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Maringe nevhizheni yedu yekubatsira macommunities emuZimbabwe kuti vatange maincome generating projects, ndo akaita kuti tiwandudze kubva pane dzetsotso kana dzemarasha kuenda pane dzeLP gas. Asi sezvamunozivawo mose kuti munyika yedu pari zvino magetsi ari kunetsa. Nekudaro kana une oven yemagetsi, kana ukakanya chingwa chako ukaisa muoven, panopera nguva kana magetsi akaenda chingwa chiri muoven waakutorasa, unobva waita loss. Macustomers edu wanga vachiita maloss. Ndobva tabvunza macustomers edu, vakatipa feedback iyoyo vachiti gadzira yegasi. Takatora 6 months mukomajonga tichichenenjera oven yegasi iyoyi, tikaitesta toga kubhekari kwedu for 3 months kusvika taona kuti zvakakodzera kuti ipinde mumarket. Oven yegas iyi yakatibatsira kuti wandudze kana kugadzira hombe dzakakurisa zvikuru. Nekudaro tine mizerawo inobikawo zvishomawo, like inobikawo capacity yechingwa malofu matatu, malofu matanhatu 6, 10, malofu 16, 32, kusvika ku 96 malofu chaiko. Uyezve tinotokwanisa kutogadzira yatinoti mafitted ovens, ekuti tinotouya pabhekari pako secustomer yedu, toona pari kuda kuiswa oven, toita mamezhamenzi edu tokupa quotation, woita yatinoti fitted ovens.
Ko mutengo pane zvashanduka here pamutengo vaChikukuza?
Hongu mutengo watisiyanei paoven yemarasha neyegas. Kunyangwe dzose dzibheka hazo chingwa nemabhanzi zvaunoda kubheka, asi yegasiwo yakatigadzirirwa ine unyanzvi, uyezve ine mafeatures akapfuura yehuni. Saka nekudaro ine mutengo katisiyanei. Asi chinokosha kusutaza hapo mutengo, nekuti nenyaya yekuti magadzirwa akaitwa iwayo uye capacity yemaoven yegas, vanhu vakubheka zvekuenda mberi vachigadzira mari mudzimba, mapurazi kana mutown kana muurban
chinonzwa zvakare kuti muri kuparura bhuku ramakanyora ramuri kutarisa kuti chaparurwa nemugovera unouya mungatiudza pamusoro pebhuku iri ibhuku rine chekuita nekugadzirwa kwemaoven echingwa here kana kuti ibhuku rakamira sei
ichokwadi mukoma jonga tiri kuparura bhuku musi wa 9 December kubvana 1 PM kusvikana 3 PM koma ava maviri chete muHarare paBatanai Gardens. It's a free event. It's a free event to attend. Tiparura bhuku iroro. Bhuku iri rinotaura zvakawanda mukoma jonga. Rotaurawo history yangu ini, rotaurawo nezvemaoven kuti takamboatanga sei.
Chii chakakusundai kuti musvike pakunyora bhuku iri?
Ndinotenda nemubvunzo iwoyo mukoma jonga. Chakandisunda kunyora bhuku iri ndechekuda kuinspire vamwe vari kuita zvemabhizimusi vachikusimukira kana kuti vamwe vari kuda kutanga zvemabhizimusi nekuti ndikataurawo story yangu yandakanyora mubhuku imomo ndinofungidzira kuti inokwanisa kupa hope kune avo vari kushaya hope saka nekudaro mukoma jonga munoziva kuti inini history yangu inochemedza muchidimbu ndingangoti handina chikoro zvamunondiona asi vazhinji vanotiti injinia nekuti takavaparura ngoda oven asi kuchikoro ikoko ndakutanga kuenda gore rinouya kuvandudzawo ndakamboshaya pekugara pakaita amuramba china paya ndikamborara panze for a week uyezve ndikazorara mumotikari dzakafa dzoga for 2 weeks ndikazoita garden boy muna 2007 kwemakore maviri ndikazoshaya pekugara zvakare muna 2011-12 ndikarara muchurch for 3 months pabenji muna 2015 ndikazovamba WhatsApp group rangu 2017 ndikazotanga zvekushambadza mabhizimusi paredhiyo 2019 ndobatatanga zvengoda oven iyo yashandira vanhu saka ndakanyatsa kutsanangura ndikatsanangura nemenemo mubhuku imomo kuti vanhu vazive saka munhu akaritenga its a must have bhuku iroro rinokuinspire ndichitsanangurawo jeni yangu yandakafamba uyezve ndichidaro gore rinouya mukoma jonga ndine vision yangu yekuchivandudzawo brand Orange Kukuza apo pandichange ndichitraina vanhu vakazvimirira makambani vachikusimukira ivava ndichivatraina kuti vakwanisewo kuti atonde innovative pachirungu nekuti inini ndakavambidza ngoda oven for 4 years ndine zvandakadzidza zvinoshanda nezvisingashandi saka ndichange ndichivatraina vanenge vachida ungava machechi angava mabhizimusi achikusingira angava makoleji angava chii munhu wose angori interested nenjiva trainer kuti uite innovative unoita sei kunyanya kuti inini ndichitraina kudaro ndinenge ndichipa reference kuchinhu chandakaita chinobatika chinozikanwa chiri mumarket chekuti ngoda oven taidai ndichivatraina kuti wagosimukirawo mabhizimusi awawo anenge vachida kuita
vanoda kutenga bhuku iri vanorivana kupi
information zhinji munokwanisa kuiona papeji rangu repafacebook rakanzi Aaron Chikukuza munowana information iyoyo ipapo bote ndipo pandinoposta tichiupdata vanhu vangu tichiupdata macustomers kuti zviri kufamba sei asi nhamba dzangu dzenhare dzinoti idzo 0775257397 0775257397 asi zvakare munokwanisa kuzowana information yebhuku irori papeji redu rengoda oven zvakare kana paInstagram kana patwitter ngoda oven ndo zvakare papeji pekuti kana macustomers edu vachida kutenga maoven angava ihuni iwayo emarasha itsotso kana egas kanawo zvimwe zvinhu zvatinoita zvekutraina vanhu zvebaking zvakasiyana siyana munotibata panhamba dzesales dzinoti 0787-418-377 0787-418-377 kana imwe yacho inoti 0787-449-222 0787-449-222 ndinotenda munokwanisa kuwhatsappa kutexta kana kufona tinokubatsirai tinokupai mafoto tinokupai maprize moona mameka decision yenyu motenga maoven motenga bhuku
madzwa kubva kana vaAaron Chikukuza vanogadzira oven dzekubikisa chingwa dzengoda oven vari parunare muHarare nestudio 7 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina nditungamiri Ngomo
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.